great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 15 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 36,369.
Ishi yema grades. Grading system iri muhurumende inoita seinotisiyanei nemamwe maministries kana nemamwe madepartments. Tichitarisa kuministry of lands, agriculture, water, fisheries and rural resettlement kwatiri uko, ministry yedu yakakurisa inoda kutwasanugwa sistimu yayo.
Sangano rinomirira varimisi rinoti bazi rehurumende rinoona nezvekurima harichetauri nevashandi varo zvakakwana nekuti rakurisa.
Participation yemalocal communities munyaya dzebudiriro inge ichikwira kana kuti ichidzama zvakanyanya. Izvi zvichizobatsira nyaya yetransparency and accountability kuti inge ichikwirirawo. Kana ichinge yakwirira, zvinhu zvava kuitwa mune zvakanaka nemazvo, zvochiitawo kuti nyaya dzeservice delivery dzichisimukirawo nekufamba mune zvakanaka.
Sangano rechitungwiza and Manyame Rural Resident Association raparura chirongwa chekukurudzira hurumende kuti iendese masimba kumatunhu nechimbi-chimbi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nevatatu 1503 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 36,369. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana mashanu nemakumi masere nevatatu 583. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevasere 208 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevaviri 132 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi masere nevana 36,484 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine makumi mana nevatatu 34,043. Sangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA rinoti harisi kufara nemapoka ekutambiriswa mihoro kana kuti magrade emihoro anoshandiswa mubazi rezvekurima. Munyori mukuru weZAPTA vazivaise Zhou vanoti kukuridzirwa pabasa kuri kuitwa ndezvapamuromo chete nekuti mihoro hairatidzi kuti munhu akuridzirwa pabasa. Vazho vati kana vachienzanisa nemamwe mapazi ehurumende bazi relands, agriculture, water, fisheries and rural resettlement ranyanyisa kukura zvekuti zvave kunetsa kuti vari pamusoro vanzwe zvichemo zvevashandi vari pasi pavo. Vanoti musangano wavakaita svondarapera hauna chikuru chavakagadzirisa kunyange hazvo vakuru mubazi iri vaibvumirana nevashandi pamusoro pezvinofanira kugadziriswa. Tatadza kubata mukuru anoona nezvavashandi vaGibson Chijarira uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Zvichemo zvedu zvatakanga tinazvo pamusangano watakanokurukura isu na Chief Director Human Resources vaChijarira wakanga uri maringe nezvinhu zvinonyanya kutibata kumabasa zvinobata vamwe vedu kumabasa. Zvetingati isusi kana izvozvo zvisina kugadzirisiwa rinova zimuhwara baira mundoyo kana munhu ari pabasa.
Chii chiri kunetsa vashandi vebazi rezvekurima naivazvo?
Ishu yemagrades. Grading system iri muhurumende inoita seinotisiyanei nemamwe maministries kana nemamwe madepartments. Tichitarisa kuministry of lands, agriculture, water, fisheries and rural resettlement kwaatiri uku nokuti tikatarira kudepartment of agritech tine masupervisors akanga apugiredwa pamuromo chete kuti imwi hamusisiri maofficers aimbova maextension workers mava maagritech supervisors but pamari dzavo handizvo zvavanenge vachitambira. Nenyaya yeyi nekuti vamwe vacho vanga vane macertificates vamwewo vane madiploma vamwe vane madegrees. Saka isi taiti dai zvazvagona vapinda ukapa promotional grade kunyange munhu ane certificate rake ngaangoziva kuti ndiri mue grade. Izvozvezvo kune vasina kutombobvira vazviravira vanogona kunge vachifanirwawo kunge vari mue grade kuda vakanzi vari muE1 ane diploma akanzi ari muE2 ane degree akanzi kuda ari muE3. Izvozvo zvinhu zvatiri kutarisira zvatakakurukura vaChijarira vakativimbisa kuti hurumende ichatarisavo nezvazvo igozvigadzirisa vanhu ivavo zvishuwawo vanofanira kunge vakasiyanawo magrades navavo vavanotungamirira.
Handiti hurumende yakagadzirisa chichemo chenyu pamusoro penyaya yemari dzekubatsirikana here?
Nyaya yematiendesa allowances inyaya inotikadzisa pahana. Hana dzinorova kana tohwa nezvenyaya iyoyo nokuti accounts dzedu isu dzinoita sedzakasiyana kubva kumaprovhinsi nokumadistricts akasiyana asi chingova mhuri imwe chete yemuministry of lands agriculture iyoyo. Unowana kuti umwe akaita basa mazuva akaita wedha ari kubhindura achitsanangura mari yaanenge awana pacrop and livestock assessment inenge yakasiyana neyawanikwa nowanga achiti ari kugwanda. Zvotisisa isu kuti kovagozosiyanisiwa sei vana ivavo ende kana pasina vazviteera zvinongofavo zvakadaro.
Hurumende iri kuti nenyaya iyi
vakativimbisa isu HR director vakativo nyaya imwe inenge iripo ndeya mabudgets mumaprovinces pakuprioritizwa kwamabudgets anobva kumaprovinces vanhu vepaprovinci vanogonawo kuzoitawo uryire kuti zvino mari yedu zvainoshota regedzai isu tichibhadhara mabhadhariro awa asi zvino isingafaniri kufamba negwara iroro. Vakati pamusangano watinopinda unotevera zvinhu izvozvo zvinenge zvagadzirisiwa.
Zvikwanisiro zvepabasa zvakagadziriswa here? Vashandi vebazi renyu vaichema-chema vachiti vanoda zvimudhudhudhu zvebasa. Chii chakaitwa pamusoro penyaya iyi?
Nyaya yemidhudhudhu haisati yawanikwa navanhu vose asi tatisina kana yatoziva kuti sei yakangogumira ipapo payakagumira kupuwa vanhu. Midhudhudhu yakauya zvechiwa hatirambi ende zvakatisunungura. Changa chamisa ndechekambani yaifanirawo kubatsiridza kuti pawanikwe maregistration number emidhudhudhu zvinova zvinhu zvakadoitiwa. Ndichitaura kudai so pavhiki iro rino iyi pane vakadowana midhudhudhu yavo isu tichibvako kumusangano uyu Monday 8 March
vanhu vamwe vakatozowana midhudhudhu yavo vhiki iyo ino isina kupfuura vakadoreceiva vamwe mumadepartments mavari agritechs vakaireceiva saka tinozvikudza nokutenda kuti zvinhu zvedu zviri kufamba zvioma zvioma zvazvo asi tine patiri kusvika
asi naivazvo hamungatiwo here hurumende iri kuedza kugadzirisa zvichemo zvinobva kuvashandi vebazi renyu iri
inongova hafu hafu kusenga kwedhongi nokuti system kana isati yanyatsokutwasanugwa inonetsa kuti tivinde kuti zveshuwa zvagadzirisiwa nokuti pane zvimwe zvisina kugadzirisiwa kubvira pane zvatakakumbira izvozvo zvoga toda kuti dai vatigonera kutigadzirisira votitwasanurira system iri muministri medu ministri yedu yakakurisa inoda kutwasanugwa system yayo kuitira kuti kana tikange tashayiwa sezvi tikati tashayiwa risk allowance yedu yecovid tozivawo kunanga tisangomukira kumabasa tichinosangana navanhu vane korona tichibahwa pasina waziva kuti tabahwa tapora tapora sei tikati isi tashayiwa mavhocha tisati kana tikaenda tichinotsvaga kuti ndo mavhocha afamba sei tonzimbomirai timbonobvunza ningi izvozvo zvoga ndozvotitaridza kuti ihafu hafu kusenga kwedhongi
avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezvou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Mukuru wesangano revagari rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo vanoti sangano ravo rakaparura chirongwa chekukurudzira hurumende kuti iendese masimba kumatunhu nechimbi chimbi senzira yokuasimudzira izvi zvinotevera kuchema chema kwevanhu vari mumatunhu ane zvowanikwa zvakaita segoridhe mangoda muka nezvimwe kuti hapana chavari kuwana kubva mazviri mubudget regore rino gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaisa parutivi mari inosvika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe ane zviuru mazana mashanu kana kuti 19.5 billion kuzadzikisa bumbiro remutemo ra2013 panyaya yekuendesa masimba kumatunhu asi vamwe vanoti urongwa hwehurumende huri kutora nguva yakareba kunyange hurumende iri kuti yakazvipira uye yaita zvakawanda mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vakumalo
tingati tine zvirongwa zvizhinji zvatiri kuita tichiedzawo kunge tichizivisa hurumende kukosha kuripo kwakaita kuti devolution inge ichivapo masimba achiendeswa kumatunhu kwehurumende diki kuitira kuti tiwane kufambira mberi pabazi iri
ndevapi vamwe vamuri kushanda navo
tiri kushandawo zvakare nemamwe maresidence associations akafanana onana combined Harare Residence Association nemamwewo akasiyana siyana kuti tinge tichifambira mberi pakukurudzira hurumende kuti tiwane kudzikiswa kwemasimba ehurumende achienda kumatunhu akasiyana siyana
ko sei zvakakosha kuti hurumende iendese mamwe masimba kumatunhu
Participation yemalocal communities munyaya dzebubiriro inge ichikwira kana kuti ichidzama zvakanyanya izvi zvichizobatsira nyaya yetransparency and accountability kuti inge ichikwirirawo kana ichinge yakwirira zvinhu zvava kuitwa mune zvakanaka nemazvo zvochiitawo kuti nyaya dzeservice delivery dzichisimukirawo nekufamba mune zvakanaka nekuti hatingati maloopholes anoita kuti zvinhu zvisafambe mune zvakanaka nekushandiswa kwemari kusina kunaka dzimwe dzichiraswa zvichiitwa zvisingaoneki zvisina kujeka zvinenge zvava zvishoma
ko iyo hurumende muri kushandawo nayo sei
tingati tiri mushishi izvozvi kuedza kushanda zvikuru sei ne ministry ye local government and public works zvakarewo tichishandawo ne department ya attorney general kuti tinge tichiona kuti zviri kufamba sei zvakarewo mitemo iri kugadzirwa iri kuenderana here nezvinotaurwa mubumbiro remutemo
muungati hurumende iri kuteerera here kana kuti iri kuisa zvitanda munzeve
hongu tingati hurumende iri kuterera zvayo zvatine tichitaura asi tisingazozivi kuti zvatiri kutaura zvichazonge zvichiratidzwa here kuti zvirimo pamitemo iri kunyorwa mitemo mitsva yacho iri kugadzirwa nehofisi yegweta guru rehurumende yatingati Attorney General's Office kudrafting department remitemo.
Mukuru wesangano revagari rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chiremba mukuru wemuAmerica anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci vari kukurudzira vambi vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vakurudzire vatsigiri vavo kuti vabaiwe nhomba yokudzivirira chirwere cheCOVID-19. Dr. Fauci vanoti havanzwisisi kuti sei vatsigiri vazhinji vebato reRepublican Party vasingadi kubayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 sezvakabuda mune ongororo yakaziviswa nemusi wemugovera. Dr. Fauci vanoti zvingabatsira zvikuru kana vaTrump vakapakuridziro iyi kuvatsigiri vavo nekuti zvinobatsira kuti nyika ikunde chirwere ichi nekukurumidza. Vanhu vanopfuura mamirioni matatu vari kubayiwa nhomba iyi zuva rega rega muAmerica. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti urongwa hwekubaya vanhu nhomba huri kufamba zvakanaka zvikuru vachiti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vari mugwara rakanaka zvikuru uye hurumende yavo iri kurumbidzwa nevana mazvikokota munyaya dzezveutano.
Kubayiwa kwenhomba yeCOVID-19 kana kuti coronavirus muAmerica kuri kufamba zvakanaka chaizvo. Tingati pari zvino kwa kufamba semujao wemabhiza chaizvo zvekuti vanhu vakawanda vari kubayiwa. Tichitarisa pane zuro uwandu hwevanhu vatanga tatita vanahwo kuti vabayiwa nhomba muno muAmerica vakabayiwa jekiseni rimwe chete pane ava vanofanira kubayiwa maviri maviri sesu taka vakabayiwa rimwe chete vanosvika pa 30% yeAmerican population kana kuti 8 million. Vange vati vabayiwa majekiseni maviri vanga vasvika pa 12% kana kuti 37 million muno muAmerica.
VaBiden vari kuvimbisa kuti kusvika musi wa1 Chivabvu vanhu vakuru vose vanenge vakwanisa kunyoresa kubayiwa nhomba iyi. Munoona sezvinogoneka here izvi?
Zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika vaJoe Biden zvekuti kubvira musiwa wekutanga namusiwa 1 Chivabvu gore rino vanhu vakuru vose vanokodzera kunge vachibayiwa nhomba yeCOVID-19 vanenge vakukwanisa kunyoresa. Wongu tinoona zviri zvinhu zvinogona kuitika chaizvo. Uyo zviri kutaurwa nemukuru wenyika ndezvekuti pari zvino hurumende yeAmerica yese pamwe chete nedzematunhu dzanga dzichitanga kubaya ava vanonyanya kunge vachikurudzirwa kuti vabayiwe. Saka zvine izvi tava pachinhano chechitatu chekuti vamwe vanhu vanokodzera kunge vachibayiwa vangava vanoita zvekurwisa moto nemvura, mafirefighters, vadzidzisi nevamwe vane mabasa anoita kuti varambe vachisangana nevanhu seava vanosevenza muzvitoro zvinotengesa zvekudya kana zvitoro zvinopinda vanhu vakawanda vese ivavo vari mumitsetse yekubayiwa. Saka vaJoe Biden vari kuti panozosvika musi wa1 Chivabvu munhu wese zvake anenge akubvumidzwa kunyoresa kuti apindewo mumutsetse imomo azowana mukana wekunge achibayiwa. Zvireve kuti musi wa1 Chivabvu munhu wese anenge abayiwa, kwete zvinongoreva kuti vanhu vese vanenge vapindawo mumutsetse wekuzobayiwa iwoyo.
Makambani anogadzira mishonga iyi anokwanisa here kugadzira mishonga yakawanda kudai munguva shomanana yakadai?
Takatarisana nemakambani anogadzira mishonga yenhomba iyi tinoona sekuti vanogona kugadzira mishonga iyi nechimbi chimbi kana kuti kuramba vachivandudza uwandu hwemishonga yavanogona kugadzira sezvo iwo makambani acho ari kuwanda. Tinoona sekuti makambani aiye zvinezvi ava nehungwaru neuchenjeri hwokugadzira mishonga iyi zvakanyaka. uye variku wandudzawo pavanogadzirira kuti vakwanise kugadzira mishonga yakati wandei panguva imwe chete. Zvinoreva kuti mishonga ichawanda chaizvo zvekuti patinozosvika munguva yekudziya kana kuti musama muno muAmerica, zvinotaridza kuti vakaramba vachigadzira semagadzirira avanoita uye mishonga iyi ichibuda kumafactory kwavanogadzira ichienda kumatunhu ichienda kunzvimbo dzinobayirwa vanhu, zvese izvo zvichaita kuti vanhu vakawanda vakwanise kubayiwa munguva pfupi ukuwo makambani anogadzira achigadzira mishonga yakawanda.
Pane kukurudzira vaTrump kuti vakurudzire vanhu vatsigira kuti vabayiwe nhomba iyi. Chii chiri kuitika apa Dr. Guni?
Icho kwadi kuti vaTrump vari kukurudzirwa kunzi vataure nevanovatsigira kuti vanhu ava vatore nhomba iyi, nekuti pane mashoko asiri echokwadi akatanga kubva kuna ivo vaTrump pachavo pavanga vachiri mutungamiri wenyika. Mamwe acho haana kutsanangurwa nemazvo, yatingati ya misinterpretation. Zvinokonzera kuti vazhinji vebato remaRepublicans vari kuti ivo havanei nekuzvidzivirira chekutanga uye havanei nenhomba iyi, nokuti havaone sekuti ivo vanogona kubatwa neutachionawo. Saka tiri kuona sekuti vaTrump vane simba rakakura chaizvo rokuti vakurudzire vanovatsigira nevanovateera kumatunhu yese emuno muAmerica nenyika yese kuti vaende kunotora nhomba iyi, nokuti vakasatora nhomba iyi chekutanga vachabatwa neutachiona hweCovid-19, vazhinji vanozorwara vanogona kuzofa. Uye chakanyanya kuipisa ndechekuti kunyange vakarwara vakasafa vanoramba vachiparadzira utachiona huchitenderera munharaunda dzavanogara nekuenda kune mamwe matunhu, zvinoreva kuti utachiona hunozoramba huri mumatiri. Zvinoita kuti tisadzokwanisa kukontrola maparadzirwo ari kuita chirwere ichi sezvatinotarisira.
So kuona kwenyu, mungati zvinhu zviri kufamba sekutarisirwa kwazvo here?
Tinoona sekuti gwara ratorwa nehurumende yavaBiden ndiyo gwara chairo chairo, uye zvinhu zviri kunyatsofamba mune zvakanaka. Vanhu vari kugaropirwa ruzivo rwekuti hurumende chii chairi kuita. Hurumende inogara ichishambadzira kuti yatenga mishonga yakati, yatenga mishonga yakati kukambani dzakati vakawanda. Saka tinoona sekuti gwara ratorwa neAmerica igwara rakanaka chaizvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Kuroniko rinoti Ishe Goodwill Zwelithini vekuSouth Africa vachachengetwa usiku nemusi wechina, uye vachachengetwa nevanhurume vega mudunhu rekwane ngoma. Ishe Zwelithini vakashaya nemusi wechishanu mushure mekurwara nechirwere cheshuga kana kuti diabetes. Mukronika wamekare, makliniki ekanzuro yeBulawayo ari kurasikirwa nevana mukoti vakawanda, izvo zvave kukanganisa kurapiwa kwevanhu muguta iri. Kanzuro yeBulawayo ine makliniki gumi nemapfumbamwe asina vana mukoti vakakwana. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Koma wande mamuka sei vari sei vese vamunoshanda navo paStudio 7. Aiwa isu tinofara, uno ndimatsira kureva ari kureva. Ine handione chinofarwa nezanu PF kuti zvanzi Lillian Timvius apa kuMDC auya kuzanu PF. Tese vanhu vari kuMDC mamillions as we are taitomburuka kuzanu PF iyo tikatobva tese. Saka kufarira kuti Lillian Timvius adzoka kuzanu PF zvakangofanira kuti wabata hove imwe chete mugungwa, woti gungwa harisina hove, kana kuti woti wakuparadza gungwa nekuti wabata hove imwe chete. Ngavafunge kuti takamboita kuti mamillions iwayo abve kuzanu PF achifoma MDC chii? Ndizvo vanofanira kufunga izvozvo, kwete kufarira kuti zvanzi Lillian Timvius adzoka. Chii chinonzi Lillian Timvius kuMDC alive?
Inda ndinodawo kukumbira kuti mashoko andiri kutaura pano dai magona avo kumasvitsa
hurumende zvikuru sei kuna vajulai moyo vanoona nezvekugariswa kwevanhu kuti dai vagona kuremekedzawo vagari vekuchiredzi kwekwachilonga nekuti nzvimbo yavagere vakagara kwemakore akawanda saka kana vachida kuvatamisa handizivi kuti vane vachida kuti vandovagara kupi vanhu vagara panzvimbo iyoyo kwemakore akawandisa ndichitendazve kune vakavamiririra kuti vasabviswa ndatenda chaizvo rangu zitandoitwa mazana mazana ndiri pano papretoria
nyaya yeminda yekwachilonga iyi iri kutirwadza iyi hatizivi kuti indava chititorera pasi isu kara tichibviswa tichibviswa katabviswa kakawandisa ikoko mara hapana zvozotibatsira kubviswa kwatoita patakabviswa kumalilangu kuipo vhali hapana zvatakabhenefita tikazvibviswa zvepagono rezvo hapana zvatakawana tikabvisazve kumalilangu trust hapana zvatakawana saka nhasi mombe futi dzakakukosha kupfuura vanhu chaiko kuti munhu obviswa zvake kurumwa bundu remombe zvakatooma isu ikoko tiri kutorarama nekurima futi kwatiri kwachilonga kwacho zvichitibatsira nekuti hurumende hapana zvainotibatsira nazvo saka nhasi mukatitorera minda dzedu apa hatichatozivi kuti tochitangira papi iri kutotambura kupfuura ipapo nekuti taitobatsirwa neminda idzidzo dzekuda kutotorwa tachizivi
mamuka sei mhuri yezimbabwe kwamuri mose mativa nenyika ari kusara ndimufundisi mwoyo zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinotambudza zvinhu zviri kuitwa mukati mekumusha kwedu kuchiredzuko kwachilonga kuda kudzingwa kuda kuitwa vabereki vana baba nanamai nanambuya nasekuru nevanhu vose mukati menzvimbo yavo mukati kwaminda yavo yavakashanda nesimba kwemakore nemakore takaberekwa zvingoriko munda idzodzo madzeri maguru akarima akasiya akasirwa vazukuru nesuwo tiri kurimawo chasirwa anotevera nhasi uno gavhumendi yakuuya da kutorera vanhu nenhaiuzi murimwe sango remombe dzemukaka zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinotambudza zvikuru zvinhu zvisina kunaka izvozvo chakosha kurima sango here remombe danhu vanoti vagare mukati maguta vanosvika kuma12,000 kana kudarikidza vada kuvaisipi vanhu vakawanda zvikuru kwazvo ivavo kana mwari kudenga havazvifaniri vakafanana izvozvo tarisai kwana chiyadzo vanhu vakadzingwa mukati menzvimbo dzavo touya mukati kunana chisumbanje uko ada vanhu vakatorwa minda yavo vakagugurwa zviyeka yeka saka nhau yakafanana yaitwa negavhumendi haisi nhau yakanaka kuti nhau inofadza inhau inosuwisa
ndivoni izimbabwe ichii ingacherechedza zuva remadzimai nokuti iko zvinotarirai tabhita kumari kunomurova vachimutorera midziyo yake zvinhuwo zvakanaka here vagozotitsi takaba tiri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rewomen's day for what purpose iko zvino vana johana mamombe sisilia netsai vari kungovashungurudza kana vachifunga kuti kushungurudza kwavari kuita vana netsai sisilia johana tabhita kumano zvichatidzosera sure kwete 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 tinoramba hatidzokeri sure hatifi takanda poizeni nokunyara isu taneta nezanupf yedu wee zanupf yashungurudza vanhu yakadliwa kubva 2000 until now inotozviziva kuti tiri kutonga vanhu vasingatidi saka handivoni kuti ine kodzero yekucherechedza zuva rewomen's day ngavasiyane nekushungurudza vanhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwo enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika chinyakare sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Kushika parizi no vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 36,369. Sangano rinomirira varimisi rinoti bazi rehurumende rinoona nezvekurima harichatauri nevashandi varo zvakakwana nekuti vakurisa. Sangano rechitungiza and Manyame Rural Resident Association raparura chirongwa chekukurudzira hurumende kuti iendese masimba kumatunhu nechimbi-chimbi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muWashington DC ndinoti mosfera zvakanaka.